Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina kurume 11/2021. Makateerera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhasi rakwana gore mushure mekunge sangano reWorld Health Organization ratara chirwere cheCOVID-19 sedenda guru rabata pasi rose.
Zvinhu zvatonyanya kunyangara munyika yeZimbabwe iko zvino kunyange kufuura nguva dziya. Tichitaura kudai pane vamwe vedu vakasungwa, vana vechikoro vakasungwa, fikira pira vanogara vachisungwa vakakuvadzwa, izvezvi vari kurapwa. Tiri kuti nyika yeZimbabwe ichiri mugomba. Ngatisimukei pamwe chete makereke titaure.
Masangano ezvematongerwo enyika, machechi pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vanoungana vachirangarira kushorwa kwekodzero dzevanhu kwakaitika muna 2007. Aimbove mutambi wemitambo yeStudio 263 eni Nira akashaya nezuro kuSouth Africa mushure mekukuwadzwa zvakaipisisa nembavha muJohannesburg. Indo mimwe emisoro yenhauzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhasi rakwana gore mushure mekunge sangano reWorld Health Organization kana kuti WHO ratara chirwere cheCOVID-19 sedenda guru rabata pasi rose uye runofanirwa kurwiswa zvakasimba. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera danho rakatorwa neWHO, nyika dzakatanga kuvhara miganhu yadzo, maindustry, zvikoro, machechi nezvimwe, izvo zvakakonzera matambudziko akawanda munyaya dzeupfumi nemagariro evanhu nezvimwe. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti denda iri rakaratidza kuti dzihurumende kusanganisira yeZimbabwe dzinofanira kugadzirisa nyaya dzeutano, kuona kuti nyika ine zvipatara zvakawanda uye zvine mishonga nevashandi vanobhadharwa zvinogutsa. Mukuru wesangano recommunity working group on health Vaitai Rusike vanoti COVID-19 yaburitsa pachena kuti utano hwakakosha.
Chirwere ichi chatipa dzidziso pasi rese, chatipa dzidziso kunyanya-nyanya muno munyika yedu yeZimbabwe kuti hakuna chinhu chakakosha kukunda utano. Saka mabasa eutano anofanirwa kukurudzirwa, mabasa eutano anofanirwa kupiwa mari yakakwana, mabasa eutano anofanirwa kupiwa zvekushandisa zvakakwana, mabasa eutano anofanirwa kukoshesawo zvekare vashandi vemuzvipatara.
Vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa zvakare vari munyori anoona nezveutano mubato reMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe ingadai yakaita zviri nani dai zvipatara zvaive nemishonga nevashandi vakaguta. Vatiwo mamwe matanho akatorwa nehurumende haana kunatsoshanda nekuti aingeitwa pasina tsvakurudzo yakakwana.
Lockdown muchilockdown vanhu nenzara mudzimba, mari yakapromiswa kunzi tichapa mind formal sector workers atinaumboiona, hapana watinoziva akapiwa. Mari yakanzi tichapa stimulus package kuindustry, hapana zvatakamboona. Vanhu vanga vachingofa nenzara vari mumba. Ndosaka dzimwe lockdown dzedu dzaa dzisingashandi nokuti vanhu vayamuka pakati pousiku vonoungana vonoita musika mapurisa arere.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti COVID-19 yakavhiringa upfumi hwenyika zvakanyanya, zvikuru sei nekuvharwa kwakamboitwa nyika nemakambani. Dr. Prosper Chitambara avo vanoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti denda reCOVID-19 raburitsa pachena kuti dzihurumende dzinofanira kugara dziine mari yekubatsira varombo panguva yematambudziko.
COVID-19 ya wake up call kunyika dzese pasi rino kuti zvakakosha kuti tinge tichiisa mari kuma sectors anobata yatingati well being yewanhu ndoma sectors wo zvakare anobatsira mukuderedza nyaya yehurombo nyaya dzemahigh levels of poverty, high levels of income inequality.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vati COVID-19 yapa chidzidzo chekuti nyika inofanira kugara yakagadzirira matambudziko anogona kungomuka sezvakaita COVID-19.
Saka chimwe chidzidzo ndechekuti ngatigare takachengetedzawo dzimari parutivi kuitirawo mazuva akadai adzidzo chekudzimba chete asi chero dzinyika dzakadzidza kuti kana une chaunga wakachengetedzawo chaunga wakasungirira muchikwama chinokwanisa kuzobatsira isi chikwama chedu chaizvinza tanga tisina kana chinhu.
Asi varusike vanoti zvinofadza kuti Zimbabwe ndeimwe nyika yave kubaya vanhu nhomba dzekudzivirira COVID-19.
Asi tichipembererawo zvekare kuwanikwa kwemushonga wenhomba unodzivirirawo chirwere cheCOVID-19. Izvo zvatinogamuchira zvikuru nekuda kwekuti mushonga uyu wawanikwa munguva pfupi pfupi.
Vachitaura mushure mekubayiwa nhomba yeSinopharm masvondo matatu apfuura, mutevedzeri wemutungamiri wenyika zvakare vari gurukota rezveutano vaConstantine Chiwenga vakati kunyange hazvo nhomba isingarape COVID-19 ichabatsira zvikuru mukudzivirira denda iri.
I have received my COVID-19 vaccine jab together with my deputy minister and my staff. Therefore, I urge all Zimbabweans.
Inini mutevedzeri wangu nevashandi vemubazi rangu tabaiwa nhomba yeCOVID-19, saka ndinokurudzira mese mubaiwe nhomba iyi kuti muzvidzivirire kubva kudenda iri.
Chirwere cheCOVID-19 chakabata munhu wekutanga muZimbabwe musi wa20 kurume gore rapfuura, uye mutori wenhau Zororo Makamba ndiye munhu wekutanga kushaya nedenda iri muZimbabwe musi wa23 kurume 2020. Kusvika pari zvino COVID-19 yabata vanhu zvuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana matatu nemakumi mana nemumwe 36,341, uye yauraya vanhu churu nemazana mana nemakumi masere nevapfumbamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Masangano ezvematongerwo enyika, machechi pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vaungana muHarare pasi peSave Zimbabwe campaign vachirangarira kutyorwa kwekodzero dzevanhu kwakaitika muna 2007. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Masangano akawanda arangarira zuva ra11 March 2007 rinova zuva rakaungana zvizvarwa zveZimbabwe nechinangwa chekunamatira nyika, asi musangano uyu ukapesera waita mhirizhonga yakakonzerwa nemapurisa ayo akazvindikita vanhu vakawanda pakafa munhu mumwe chete vaGift Tandare vebato reMDC. Vataura pamusangano uyu vabvumirana kuti zvinhu zvatowedzera kuipa munyika, vakati kubatana nenhaurirano ndizvo zvinobudisa Zimbabwe mumatope mairi. Sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition rinova sangano rakokera musangano uyu vaRashid Mahia vati zuva ranhasi rinoyeuchidza veruzhinji nyaya yekukoshesa kuungana kweveruzhinji nechinangwa chekugadzirisa nyika.
Saka tinorangarira zuva iri nekuti rinotirangaridza kuti tinokwanisa kuungana sevana veZimbabwe vane vaida kugadzira nyaya yeshanduko nekugadzira nyika yedu, uye tikaungana tikabatana kuchibva kwasoka tinobva tinokwanisa kubudirira nyangwe hurumende ikaomesa musoro zvakadini.
Mukuru weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anzeli Mumagaya vatiwo zvinhu zvatowedzera kuipa pane zvairwirwa neveruzhinji muna 2007.
Toona kuti zvinhu zvatonyanya kunyangara munyika yeZimbabwe iko zvino kunyange kupfuura nguva dziya. Tichitaura kudai pane vamwe vedu vakasungwa, vana vechikoro vakasungwa, vhikira pera vanogara vachisungwa vakakuvadzwa, izvezvi vari kurapwa. Tiri kuti nyika yeZimbabwe ichiri mugomba. Ngatisimukei pamwe chete makereke titaure.
Mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vatiwo zuva ranhasi rinopa veruzhinji mukana wokurangarira rwendo rwafambwa neavo vari kurwira shanduko munyika. VaChamisa vakurudzira kuti vanhu vabatane mukugadzirisa zviri kunetsa munyika.
Tiri kutarisa kwatakabva kunyanya-nyanya zvatakamboita munguva yapfuura kuti takanga tiri pamwe chete kushanda semapoka, kushanda semapato, kushanda sevanhu vari munyika pamwe chete zvisinei kuti une bato ripi, tiende mberi senyika yatinoti convergence muchirungu, kana kuti gungano kana kuti gumano rezvokuti nyika yogadziriswa sei. Chinoita kuti nyika yedu igadzirwe kubatana, chinogadzirisa nyika kuonesana pamwe chete, chinogadzirisa nyika kuva nemuono umwe chete. Saka ndozvatiri kuremekedza nekurangarira tichiti gore rino ngarive gore rekuti vagari vabatane pamwe chete, vafambe pamwe chete, tichiendesa nyika yedu pamwe chete kumberi.
Mutungamiriri weZimbabwe Congress of Trade Union vaPeter Mutasa vatiwo kunyange hazvo zviri pachena kuti hurumende inoshungurudza vese vanosumudza musoro nenyaya dzekusatongwa zvakanaka kwenyika, vati vanhu vakabatana vanokunda.
Vanhu vari kumbunyikidzwa zvakanyanya munyika ino nehurumende nemauto nemapurisa, asi tinozviziva kuti pasi rose nhoroondo yekusununguka kwevanhu inongouya bedzi nekubatana kwavanhu vasingatarise kuti uriwe bato ripi rezvematongerwo enyika, vasingatarise kuti une basa ripi kana kuti une chigaro chipi muupenyu, asi vanhu vese vakabatana vachitsvaka kuti tioda kurwira kuti vanhu vese vasununguke uye gutsa ruzhinji. Ndo bedzi nzira inounza kusununguka kweruzhinji rweZimbabwe, uye zvinoda kutsungirira kuvana veZimbabwe. Takabatana tese tichitarisa chinangwa chimwe chete.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo tatadza kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa. Asi mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanogara vakati munyika hamuna bopoto ririmo. Vanhu vakarohwa zvakaipisisa musi wa11 March 2007 vanosanganisira Mushakabvu vaMorgan Tsvangirai, vaLove Momaduku, Mozare Grace Kwinje, amai Sekai Holland, Mushakabvu William Bango nevamwe. Mune imwewo nyaya, mumiririri weMDC Alliance mudunhu reHarare West mudare reParamende, Muzvare Johana Mamombe, nemutevedzeri wasachigaro mubazi revechidiki mubato iri, Muzvare Cecilia Chimbiri, vanyimwa mukana wokubvisa mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekutyora mitemo yeCOVID-19 nekuita musangano nevatori venhau panze pedare remagistrate muHarare vachinyunyuta nezvekusungwa kwavamakomborera ruzivishe. Mutongi wedare remagistrate muHarare amai Vongai Muchuchuti vati vaviri avanogona kupara dzimwe mhosva kana vakaburiswa muusungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Musangano pakati pehurumende nevashandi vayo wenyaya yemuhoro pasi peNational Joint Negotiating Council Forum uri kutarisirwa kutanga mangwana, mushure mekunge vashandi vazivisa kuti vainge voronga kuratidzira sezvo hurumende yange yave kutsika madziro panyaya yenhaurirano. Vashandi havasina kubatana vari kupinda muhurukuro pasi pesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions raimbonzi Apex Council vanoti vari kuda kuti vapiwe mari dzavo nemadhora ekuAmerica, kunyange hazvo hurumende iri kuti haina mari iyi uye ichiti dhora remunyika rave nesimba. Masangano evarairidzi akaita seProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, anoti varairidzi vari kupiwa mari dziri pakati pezviuru gumi nezvina nezviuru gumi nezvipfumbamwe zvemadhora emunyika, kana kuti Zimbabwe dollars 14,000 kusvika pa19,000, asi vachiti vanoda madhora mazana mashanu nemakumi maviri ekuAmerica kana kuti US$520. Masangano maviri aya ari kukandiranawo makobvu nematete neApex Council achiti haisi kunyatsomirira zvido zvavo. Ivo ichiti vePTUZ neATUZ vanoda kuita zvematongerwo enyika. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo yavatumirwa neStudio 7. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu kuti tinzwe zviri kuitika.
chibvumirano chatakanga taita mumwedzi wambudzi gore rapera chinova chinoita kuti tinge tiri kutambira mihuro yetiri ino chinosanganisirawo mukati macho zvokuti tichange tichigadzira gwara rekuzowana mihoro yedu iri kumari yekuamerica yekunze kwenyika iyi. Saka ndicho chimwe chechunhu chetiri kunotanga kusumudzira uye ndo inova tariro yachona iyoyo inovazve iri kudiwa nevashandi vehurumende.
Sei zvakakosha kuti mupiwe iyo mari yekuamerica?
Kudee muhuro yavo yangoiswa pamari idzodzo yarega kuramba ichirasa simba nokuti tinoona kuti nguva dzekusangana dzinonetsa. Vamwe vedu kuda vari kuwandirwa nemabasa nokuzononoka kuuya kudeedza misangano ino. Saka tikagara taisa mari yedu pamari yekunze. Hatina pemuchazombotitsvaka zvemuchinzwa muchida kunzwa nhau dzokuti tichaita musangano rini, tichaita musangano rini. Nokuti isu tinenge takatopedza basa iroro, takabvumirana, takungozva kuti upfumi hwedu hwenyika huri kuenderana nemari yetiri kutambira.
Kose inaurano idzi dzatora nguva uye icho kwadi here kuti imi sevashandi mangama kuti muri kuda kukanda mapadza pasi?
Takaona hurumende yaramba yakapfumbatira maoko ayo yakativa tichiyuwira hedu nenhamo. Kunyangwe takanga tanyora magwaro akawanda kwavari tichikumbira kuti tinge taitawo musangano weNJNC unova iwo unemaererano nesimba rekukurukura mashandiro edu sevashandi vehurumende. Zvino taona kuti hapana zviri kufamba. Takazonyorazve rimwe gwaro musi wa9 kurume iro rakanga raakushanda sechiziviso chinopa chiga chokuti mazuva manomwe akapfuura iye hurumende singe isina chayaita maringe nemashandiro edu kuti ironge musangano wekuti tigadzirise nyaya idzi. Taizenge taakutevedzera kodzero dzevashandi vehurumende dzakanyorwa idzo mubumbiro remutemo wenyika ino kuti tichagona kuita kungava kurangwa mabasa kana dzimwa nzira dzipi dzokutaridza nadzo dzokunyuta mashandiro edu. Saka zvakadaro takazoona zuva rakazodoka taakutoona gwaro rekuti koka kumusangano kuti tigare pasi tikurukure ravapo.
Saka musangano uyu maakutarisira kuti uitwe rini?
Tatarisira zvino kuita musangano wedu uyu pazuva ramangwana toona kuti tingafamba sei nenhunha dzedu idzi.
Mutauriri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Aimbove mutambi wemitambo yeStudio 263 eninhira akashaya nezuro kuSouth Africa mushure mekukuwadzwa nembavha nemusi wemuvhuro muJohannesburg. Nira uyo aizivikanwa nerekuti vimba ijari mumitambo yaibudiswa neStudio 263 anonzi akarwiswa nematsotsi ndokukuwara pachipfuwa nekumusana kwake. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kuhama dzake kuti kuigwa kwake kuchafambiswa sei. Asi hanzvadzi yake Julian Nira anyora paFacebook yake achizivisa veruzhinji nezvekushaya kwaN uyo angava nemakore makumi matatu nemasere ekuberekwa. Mutambi uyu akakonzeresa mutauro muna 2017 apo akaita zvose zvaaikwanisa kuita kuitira kuti hurumende yava Robert Mugabe irambidze zodwa vabandu kunoita mutambo yake muZimbabwe pasi pechirongwa cheHarare International Carnival. Yesvika kuya kuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru weUnited Nations High Commissioner for Human Rights Amai Michelle Bachelet vanoti vari kushushikana zvikuru nekuparara kuri kuita upfumi muVenezuela izvo zviri kuwedzera nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Amai Bachelet vazivisa izvi mumusangano mukuru weUnited Nations Human Rights Council. America neSouth Korea vari muurongwa hwekusimbisa mauto enyika mbiri idzi uwo hunoitwa kamwe chete pagore. Asi urongwa hwegore rino huri kuona mauto mashoma achipinda muchirongwa ichi nepamusana pechirwere cheCOVID-19. Zviri kuitwa neAmerica neSouth Korea zvinogona kupa kuti North Korea iite hasha. Nemusi wechipiri mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa Vakaudza vana veZimbabwe kuti mugore ra 2020 nyika yakatarisana nematambudziko makukutu maviri anoti denda reCOVID-19 pamwe neutongo hweudzvanyiriri kubva kuhurumende yava Emmerson Mnangagwa nebato ravo reZANU-PF. Vachamisa vakati dambudziko repiri iri rakaonekwa kuburikidza nekutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe neurongwa hwehurumende hwekuda kuparadza bato ravo reMDC Alliance kuburikidza nekudzinga nhengo dzavo muparamende pamwe nekunyimwa mari inobva kuhomwe inobatsira mapato ezvematongerwo enyika anenge aine umiriri muparamende pasi pemutemo wePolitical Parties Finance Act. Vachamisa vakatiwo vakaona urongwa hwehurumende hwekuumba bato rinopikisa rinenge riri pasi payo zvinozoita kuti munyika musave nemapato anopikisa akazvimirira. Danho ravakati rinenge roita kuti munyika mungove nebato rimwe chete kana kuti one party state sezvaionekwa kumakore ekuma1980. Asi vebato reZANU-PF vanoti vari kungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya vachiti vachamisa vakazvicherera voga hunza yavakazowira kuburikidza neumbimbindoga wavo. Bato reMDCT rakashoropodzawo mashoko avachamisa aya kunyange hazvo ivo vachamisa vakanga vasina kumboridoma nezita mumashoko avo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo pamwe nenhengo yevechidiki yebato reZANU-PF vaAlex Gakanje. Tatanga nekubvunza vaGakanje kuti vanoti kudii nemashoko avachamisa aya.
Aya anongova mashoko emwana akasina zano. Mwana akangokurira mupolitics dzekufunga kuti matongerwo enyika imombe yemadhaka inokumirwa. Ndokubva azvicherera gomba rake ega nekukanganisirana nevanhu vemupato make kuburikidza nekubvuta chigaro zviri kunze kwemutemo. Ndokubva aendeswa kumatare edzimhosva akabvuma kuendawo. Ndokubva anokundwa matare edzimhosva. Vanhu vaakumutiza nekuti vanhu havachade mutungamirira neunhu unenge wamugabe. Mugabe ari iye mendo wachamisa. Ndozviri kungotiza vanhu kuya kuya. Vanhu vemuZimbabwe vakadzidziswa demokrasi kana kuti kuzvitonga kuzere kwakauya kurikidza neZANU-PF pachayo. Saka havagone kuti vatungamirwe nemwana mwana mudiki. ZANU-PF ine rimwe basa riri nani rairi kuronga kuitira mhuri yeZimbabwe. Rakatosiyana nekukutsa bato reMDC Alliance. MDC Alliance yafuswa nekuda kwehumhuku kana hunyanya nehumbimbidoga hunoitwana neuzochamisa.
Vahlachiwayo, munoti nemashoko avachamisa pamwe nezvataurwa navaGakanje?
Zvinoshamisa kuti mukore uno watiri tichiri kutaura nyaya yemazera pakutungamira nyika, tichiri kutaura nyaya yemazera pakuita zvinhu zvinosimudzira vanhu. Ndo zvinoshamisa kuti anoshanda ndiani, anotarisirwa kushanda mudhara here kana kuti tinotarisira kuti vechidiki vachiri nesimba ndo vanofanira kushandira vanhu, ndo vanofanira kushandira nyika. Saka mashoko avaGakanje epazera apa raiva asiyana navo zvavo, nekuti chembere dzakati wandei dzinofanira kuti dzizorore dzitambe nevazukuru kumusha. Regai ndidzoke pamashoko akakosha akataurwa nemukuru wenyika, akasarudzwa nevanhu, akasarudzwa nemhomho weZimbabwe kuti ivatungamirire maelections acho akazobirwa nevanoshandisa futi nevanozviti vakabata matomo enyika. Nyaya iripo ndeyekuti veZANU-PF vari kutya apresident Chamisa. Havadi munhu anonzi president Nelson Chamisa paballot. Vari kuedza nepose pavanogona napo kuti vaparadze musangano weMDC Alliance navachamisa pachavo. Vaedza zvose zvaramba. Mukatarisa zvaitika kubva vakabira maelections, zvese zviri kuratidza kuti vari kuda kuti vaNelson Chamisa vasanga vari kandidate panext. Zvi zvinotiratidza kuti maroverwo avakaita navachamisa paelection maroverwo emhando yepamusoro.
vaGakanje, munoti ine zvataurwa navahlachiwayo?
Dambudziko randiri kutoona apa nderekuti mudiscussion inoti imimi neni. Topic yatiri kudiscasa ndeyemashoko akataurwa naNelson Chamisa ekuti ZANU-PF iri kuda kuusa MDC Alliance. Ane ndizvo ndafunga kuti mukomana chaachaita ndechekuti pahumbowo hwepari kuda kupfuswa MDC acho achipa mafei. Nekuti akahwina kukoti haisi ZANU-PF, Monzora akahwina, MDCT ndo yakahwina. Kumakoti anovimbwa nawo neMDC hakuna bato munyika munomu rinotrusta justice system yemuZimbabwe kupfuura MDC. Ndosaka muchiona kuti veite maloya, ndosaka muchiona kuti upenyu hwavo hwese hunobva pakudya rehumhedha kumakoti mamwe chete iwayo. Chechipiri, political parties fund inopihwa kubato rinenge riri pamutemo, haipihwe nekuvhirwa tsitsi, haipihwe nekuti tiri kuvhunduka.
elections ndokuona kuti tsaura leusiku nyaya yedu iko mashoko acha tine zvinobvira kuita mchini zvimwe kuna elections apa kubvito debate totally different isine nezvatinotaura and based on lies yes bro saka ndanza kukoma my answers nyaya tinotaura tsuri face
vasachiwa hanzi jekesai pacho pamuri kuti Zanu PF iri kupindira pakuda kuparadza bato renyu
nyaya yekurwisa bato revanhu kana kurwisa president wevanhu vanoso chamisa kuri kuitwa neZANU PF vakakura vari kushandisa iro bato ravo vari kushandisa hurumende kunyanya mapazi hurumende anosanganisira makots anosanganisira parliaments anosanganisira maministry akaita selocal government kudzinga macouncillors kukanganisa basa rekumacouncils vanoshandisa makots kuti vasunge vanhu vanyimwa mabill kufrustrate vanhu zvakawanda ndosaka makaona vakaenda pabasa guru pacovid paya rekuvhura makots akavharwa kuisa ruling yesupreme court iya inova vakomiti vakaverenga vari pa
avanga vari mutevedzeri wemutauriri wemdc alliance vaclifford hlachiwayo manzwawo zvakare kubva kune mumwe wevechidiki vezanu pf alex gakanje vaviri ava vanga vachitaura vari parunare muharare nestudio 7 mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeamerica pane zviri kuitika mugeorgia
america iri kunetsekana nekusungwa kwemutungamiri webato rinopikisa vanika melia pamwe nedzimwe nhengo dzevanopikisa mugeorgia kusungwa kwavamelia mutungamiri webato reunited national movement kwakonzera kuti zviuru nezviuru zvevanhu zviratidzire mumigwagwa yeguta guru retibilisi zvichida kuti vamelia vabviswe muusungwa mutungamiri wenyika iyi vagiorgio gakaria vakasiya basa nguva pfupi yadarika mushure mekusawirirana nehurumende pamusoro pekusungwa kwavamelia vamelia vari kupomerwa mhosva yekutyora mitemo inobata kupihwa kwavakaitwa mukana wekubvisa chibatiso panyaya yavari kupomerwa asi vamelia nemasangano akazvimirira vanoti kusungwa kwavo kune chekuita nezvematongerwo enyika zvinonzi vamwe vanhu makumi maviri vakasungwawo pamuzinda webato ravo kusungirwa kutaura kana kumanikidza munhu pamwe nekuita hasha haisiriyo mhinduro yekupesana pamaonero ezvematongerwo enyika mugeorgia vakadaro mutauriri webazi rinoona nezvekudyidzana kweamerica nedzimwe nyika vaned price muzinda weamerica mugeorgia unoti kusungwa kwevanhu pamusoro pezvematongerwo enyika kugeorgia kwadzosera nyika iyi kumashure munzira yekuenda kuutongi hwejechetere hwakasimba mumhuri yeEuroatlantic yemarudzi mutauriri weEuropean Commission vaPeter Stano vari kukurudzira mativi ese mugeorgia kuti aratidze kuzvidzora kwakanyanya uye kuita basa rekukoshesa nyika nevanhu vayo mamiriro ezvinhu mune zvematongerwo enyika mugeorgia anga achinetsa nepamusana pekubirirwa kwevavhoti nekusafambiswa kwakanaka kwesarudzo kwakaitwa muna gumiguru bato regeorgian dream iro ratonga Georgia kwemakore masere apfuura rinoti rakagamuchira mugove mukuru wemavhoti richiti rakawana zvikamu makumi mana nezvisere kubva muzana asi mapato anopikisa akaramba kutambira zvakabuda musarudzo idzi achiti dzakabiridzirwa mapato maviri anopikisa mugeorgia ane kudyidzana kwakanaka nenyika dzekumavirira aine chinangwa chekuzopedzisira ave nhengo dzenato neeuropean union tinokurudzira mativi ese kuti vadzivise zviuto zvinogona kuwedzera kusagadzikana munyika uye kuti paitwe nhaurirano dzekugadzirisa gakava riripo nezvematongerwo enyika mugeorgia vakakurudzira vaprize america inoti yakagadzirira kutsigira utongi hwejechetere kuchengetedzeka kwenyika iyi uye kubudirira kwegeorgia mashoko aya maaverengerwa neni marvelous mhlanganya uye ndiri muwashington
chirongwa chewomen's round table na 8 p.m tiri kutarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemi, iri ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.